Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu mbudzi 8/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezveutano rinoita musangano nevana chiremba vari pakurangwa mabasa vemabhizimisi vari kuitawo misangano nemutungamiriri wenyika pamusoro pemitengo yezvinhu zvekudya iyo iri kuramba ichikwidzwa. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vari pakuramwa mabasa nezuro vakasangana negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo, munyori mubazi rezveutano, pamwe nevakuru vezvipatara zveParenyata, Harare Central nechitungwiza Central, kuti vaedze kumutsidzira nhaurirano dzemihoro uye kutsvaga nzira dzokupedza kakava rezvemihoro iro raita kuti vana chiremba ava varamwe mabasa kwemwedzi miviri. Asi vakanofanobata chigaro chemunyori wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende Dr. Tawanda Zvakada, vanoti musangano uyu hauna chawakaburitsa sezvo vebazi rezvemari vaivemowo mumusangano uyu vakabuda pachena kuti hurumende haikwanise kubhadhara mari dziri kudiwa nevana chiremba. Studio 7 yakundikana kubata Dr. Moyo kuti tinzwe divi rehurumende. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Zvakada pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi tasangana naminista wedu Dr. Obadiah Moyo napermanent secretary nemaclinical director nemaCEO ezvipatara yeHarare Hospital paRenyatwa neStudio. Nevamwe vekufinance vanga varimo, vanga vari musangano muhombe chikurukura pamusoro penhau yeincapacitation yemachiremba. Tungekutanga minista vavaidza kufara fani kuti tiri kusangana tichikurukura, nekuti tese tinoziva kuti solution inobva munhaurirano izi. Asi sekufamba kwangu chiita nhaurirano nemachiremba taachingoratidza kusafara kwedu, nekuda kwekuti hurumende haikuratidza chidokwadokwa chokupedza dambudziko iri rekusanganwa nemachiremba nekuchimbidzika. Varatidza ivo kuti vanga vasina zvitsva zvekutipa, ngatizvo vanga vasina offer nyowani yekutipa. Vekufinance vatsimira vakatiwo havana capacity yekubhadhara machiremba mari dzavari kuda, vatiwo offer yavakatoisa iyoyo ndo yavanokwanisa.
Kunyaya yevana chiremba vanonzi vakadzingwa mabasa mushure mekunge vatadza kuenda kunomira pamberi pedisciplinary committee, vaibata sei nyaya iyoyo?
Minista vataura ivo vakati iri idanho rinotarisirwa kunge richitorwa nehealth service board kana machiremba akange asiri pabasa kwemazuva mashanu akateedzana. Saka ivo vati hakuna ari pamusoro pemutemo kusanganisira nemachiremba, saka mutemo unofanira kunge uchienderera mberi. Asi isu tavaudzawo tikati nguva yatiri inguva yakaoma ende isituation iri abnormal yekuti hatitarisirei vanhu vai kunge vaite zvavari kuita izvozvo zvekumboita mahearings nekuzinyana mabasa kunyange zvizvo zvinotarisa mutemo. Asi hazisiri izvo zvinozopedza dambudziko. Minista vakati ivo vanoziva kuti hazisizvo zvinopedza dambudziko, ndokusaka tiri kuramba tichipfuurira mberi nehurukuro kunyange zvekumatare zvichiitika.
Saka muchatarisira kusangana zvakare riini?
Musangano wataita nhasi hauna kunge wapera, nekuti minista vanga vakuzomhanyawo kumwe kwavanga vadaidzwa. Asi vatiwo tichangoramba tichisangana taura, nekuti tese tiri kuwirirana kuti solution inobva mukutaurirana.
Ko, vakamiswa mabasa aiva vana chiremba vakaziviswa here, vakatambira here tsamba dzekuvamisa mabasa?
Vana chiremba vamwe vacho vava kutogashira tsamba zvirikuita zvichiuya seungozi yava munoita kuti vamwe vanhu vachigara kure vari padhuze asi vepadhuze vari vatodziga kushira tsamba idzodzo dzevamwe dzichiri munzira dzevamwe izvozvi vaakuwana zvemahearings akanzi ari kuitwa musi wa11 saka akaita maherings akaanoitwa musi wa11 dzopachadzinga vamwe mabasa saka nhamba yevanhu vari kudzingwa mabasa tiri kutarisira kunge kuti inenge ichiwedzera nekufamba kwemazuva vakaramba vachiita zvavari kuita
avo vanga vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano revana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, bepanhau reHerald rinoti zvipatara nemakiriniki zvekanzuro yeHarare zvavhurwa zvekare zvichitevera kudzoka kumabasa kwavana mukoti. Bepanhau iri rinoti izvi zvaitika mushure mokubhadharwa kwavana mukoti ava mihoro yavo yemwedzi wagumi guru. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vanoti vemabhizimisi vari kuita misangano nemutungamiriri wenyika kuedza kuona kuti mitengo yezvinhu zvekudya yaderedzwa. Vamutashu vanotiwo danho rehurumende rokuparura dhora remunyika riri kunetsa nekuti vamwe vanhu vachiri kutsika madziro vachida kushandisa mari yekuAmerica. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamutashu.
Zvagara zvinonetsa kuti kana vanhu vamboravira kushandisa mavhisa kuti vagozobva vonoshandisa imwe mari zvinenge zvinotiremei sekuongorora kwatakaita kune nyika dzakamboshandisa mavhisa. Mukazvicherechedza zvinoizvi nyika yakaunza mari yayo zimudhola uyezve mumazuva mashomanene anotevera mukuru wereserve bank vachadira mari inosvika bhiriyoni cash inenge ichizotenderera munyika kusanganisira nematambudziko anga asanganikwa nawo neveruzhinji pakuwana mari vachichajwa mapesendeji anosvika ku40-60% kuti vaone cash. Asi vemabhizimisi akawanda vari kuramba vachinzwira mwoyo kushandisa mari yekunze kana kutengesa zvinhu zvavo nemari yekunze. Chikonzero chimwe chacho chekuti zvinhu zvakawanda zviri munomo zviri kubva kunze kwenyika. Hapana zvinhu zvakawanda zviri kugadzirwa munomo zvinenge zviine maraw materials anotengwa muno zvinozoita kuti zviite kuti kudiwa kwemari yekunze kuite kushoma.
Muri kumbotaurawo here neveRBZ nebazi rezvemari nenyaya idzi?
Hurukuro dzagara dzinoenderera mberi. Ndofunga vhiki rakapfuura pakaitewa musangano waisanganisira mapazi akasiyana siyana, bazi rezvekurima neresettlement neland kusanganisira nebazi reministry of information nebazi reindustry and commerce nevamwe vamiririri vakasiyana siyana veministry of foreign affairs. Saka izvozvo matano anenge achitorwa uye kusangana ikoko kunenge kuchicherechedza kuti tisangane tichionerana pamwe chete kuti matambudziko emabhizimusi nematambudziko evagari anokwanisa kunge achigadziriswa sei. Asi tinokurudzirwa zvine kutaura kuti isisu sesangano rezvitoro takasanganawo nemukuru wenyika nosunga kanokwana kuita kaviri kana katatu mumasvondo matatu apfuura tichicherekedza nekukurukura navo kuongorora kuona kuti nyaya dzemabhizimusi dzingagadziriswe sei. Saka isusu tinotenda kuti ivo vari kukwanisa kunge vachiteerera vachisangana nevemabhizimusi akasiyana siyana nevamiriri vavo kutsvakudza nekutsvaka masorusheni yatingati nzira yekubuda mumatambudziko atinawo senyika.
Saka imi makavaudzawo kuti kudii?
Mukuru wenyika takavataurira kuti pakaudzwa mari yedu isizvo isina kusimbaradzwa neproduction zvinogona kuramba zvichiremera nyika, zvinogona kuramba zvichiremera mari iyoyo. Saka tinoda kuti isusu tione kuti kunogadzirwa zvinhu kune vanhu vashomanene, tingati isusu kune mamonopoli. Saka toda kuti tipaze mamonopoli iwayo nekuti tinoda kuti vanogadzira zvinhu vawande munyika kusanganisira kugadzirwa kweshuga. Ndofunga munoziva kuti kune kambani imwe chete chete inogadzira shuga muno muzimbabwe. Mafuta kune makambani anokwanisa kuita mana kana mashanu asi maviri kana matatu ndo ari kungogadzira panguva inoyi zvine udzamu. Asi tinoda kuti isusu zvibve pachitanho ichocho tiende pakuti kwararikira revanogadzira zvinhu kunzvimbo dzakasiyana siyana. Izvo zvinozoita kuti mitengo iderere uyewo zvinozoita kuti mari kana kugadzwa production inge irambe ine udzamu hwayo. Asi panguva inoyi chimwe chatakataura nezvacho inhau yekuti taakusvika mukrisimusi tofanira kuti tichereketze nekuongorora kuona kuti zvii zvatingaite kutenderera pamaringe nezvigadzirwa zvatinoti mabasic commodities zvakafanana neshuga upfu nemafuta ekubikisa nezvimwe zvakadaro nechingwa. Saka takati isusu zvinhu izvozvo zvinofanira kuti zvinge zvichitsvakwa danho rekaparurwe rekutsigira vanenge vachigadzira zvinhu izvozvo kuti zvirambe zvichiwanikwa neuwandu nekuti hatidi kuti zvisvike pakrisimusi tisina zvinhu izvozvo vatengi vagoomerwa nemitengo inenge yakakwira uyewo zvimwe zvacho vachizvitsvaya.
Mutungamiriri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mudaily News mune nyaya inoti dare reConstitutional Court rarasa chichemo chamuzvare Tokozani Kupe avo vanga vachida kudzorerwa mudare reparamende mavakabviswa gore rakapera. Mudaily News mekare mune nyaya inoti Britain yaudza hurumende yeZimbabwe kuti inofanirwa kupindudza zvinhu munyaya dzezvo matongerwo enyika uye kurega kushungurudza vanhu. MuHerald hurumende inonzi iri pakati pehurukuro neMozambique kuti pombi yemafuta yekufambisa dzimotikari inobva kuBaira kusvika kuSheruka iwedzerwe hukuru hwayo. NewZimbabwe.com ine nyaya pamusoro pehurumende iyo yaendesa kuzvipatara nemakiriniki vana chiremba vachiri kudzidzira mabasa. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadiko ana mugoma jonga apo. Ndanzwa kunyara chaiko pandaona fanani dzove mari munyuwani uri kubudisiwa uyu. Andanyara kuti chokwadi shuwa vanhu vangabudisa musoro wavo pamari nyuwani yavari kubudisa iyo vachitoisa misoro yavo pabhiriyoni rinonzi bhiriyoni 1 billion risina kumboitika kune dzimwe nyika kana ndopavanonamira mufananidzo wemusoro wavo ipapo. Vanhu ava kuti titi vari kushandisiwa nei chaizvo vana kana iri mhepo iri kuvashandisa zvakaoma. Shuwa Mwari dai apindira.
Vashamarari nevateereri veStudio 7, moroi. Pamaaudhiyo anga pamuri kundiregerera zveshuwa. Ndoda kungotaura pamusoro papurezidhendi avo nechihurumende chavo chichiri kunzi chiri kudzinga madhokuta ari kustrike. Purezidhendi avo vakangouya kuzoparadza nyika yedu chete neupfumi hwenyika yedu. Kudzinga madhokuta ndokugona chii? Ndokuti mari dziri kudiwa nemadhokuta dzigongouya dzega here kana kuti ivo ndovanozvigadzirisa? Hazvizvigadzirisi zvega. Vachitadza kugadzirisa zviri kudiwa nevashandi pamusoro pezuva kudzinga vashandi, kuwedzera dambudziko pamusoro perimwe dambudziko, kuwedzera ronda pamusoro peronda. Munangagwa uyu watinetsa. Taifungidzira kuti maybe zvauya after Mugabe pamwe aona panoda kugadziriswa nemamistake aida kugadziriswa neumbimbindoga wakanga uchiitwa naMugabe. Taiti pamwe kuda uchagadzirisa uchazvionawo. Ino toona kuti wakatoya kutozowedzeresa kutoisa mudhiya rakanga richifamba naMugabe chairo. Uita mukonewa. Inde chaachipoti ndiri paGate Town apo.
Waziwa mukoma mukoma tanano akawanda. Ini ndinoda kungotaura zvangu maererano nenhamo yatiri kutamba munyika yedu yeZimbabwe. Chandinokumbirisa zvangu, chandinovavarira kuti kudai zviri izvo zvingaitwa kuti tikwanise kumbobuda kumatope matiro kubatana kunzwanana vatungamiriri vedava vanzwanane parliament yedu yozwanana futi zvakare ndinoona kuti tingaumba chinhu chinobatika kana tingabatana nekushandira pamwe. Ndatenda hangu mukomatano unoka.
Makadi ana mukoma Hwande nana mukoma Jonga. Zviripo zvangu ini ndiri pano paPort Elizabeth apo paSouth Africa. Ei hai, nini zvinondibata sitereki kunzwa kuti vanhu vekwamaranga vakarwa necyclone rini havasati vatowana pekugara. Zvikoro hazvisati zvavakwa. Zvinondirwadza. Gavhumendi yedu iyi yakatodya mari, madonazi akabuda achitaura kuti tapa mari dzakawanda dzakanzi ngadzibatsire vanhu nechikafu. Zvinova kana vanhu vachinzi chikafu chinouya kamwe chete pamwedzi, turi tuchikafu tushoma. Haya, zvangoreva kuti nyika yedu haina hurumende. Ini zvandibata manje ipapo. Taitofungidzira kuti vana vakarohwa necyclone rini vakutoenda kuzvikoro zvakatopera kuvako. Onzwa minista achiti akutanga kuenda kunoona kuti zviri kufamba sei nhasi. Ngavasadaro mani, uku ndiko kunonzi kurohwa chaiko.
Dotorova musoro paminista Munangagwa, ndingavati president. Minista Munangagwa kudzingwa kwakaitwa mupaliamendi na leti Robert Mugabe vanga vatoonekwa kuti pane zvinhu zvavasingakwanisi kumirira, but vanga vachingohwandira kuda kungogadzira upfumi hwavo. Nambo mukatarisa pavakapinda mumasimba ava Munangarwa hapana chavakungoita, just munhu anongofarira kufly nendege, but kuti aite zvinovaka Zimbabwe hapana. So vana vezimbabwe mune ramangwana muna 2023 tizive pekuisira chinyorwa chedu chatichasokota paya.
Ndangoti regai ndingonamata pamusoro nezviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Dai vashamari matia kuti munamato wangu unzwikewo. Pamusana pezuva rapisa munyika yedu rakonzera kuti mvura yashayikwa munyika yose. Mwari dai matikomborera mukati menyika yedu yezimbabwe. Tarirai taomerwa kusvika pokuomerwa paya, tisunungurei mukati mejuva rauranda. Hondo dzerima, hondo dzokusairiwa dzapikirwa mukati matiri baba. Chiitai kuti nyika yedu isunungurwe, zvinhu nyika yese igofadza, mvura igonaya, vanhu vose vagokomborerwa, magetsi agova, mvura iwande, vanhu vagotanga kurima. Mwari makanaka, tenzo masimba, ndimi Mwari wezvokwadi, Mwari wekutigonera. Chiitai kuti nyika yedu ikomborerwe. Ndanamata mukati mezita rababa neremwana mukomana neMweya Mutsvene. Ndakukumbira kuti dai Mwari mati odi yangu yoita hwo mukati mestudio 7 nekuti ndaikumbira Mwari Mutsvene kuti dai nyika yedu yakomborerwa, kurwisana kwapera. Dai Mwari wapindira mukati mepfungwa dzavachamisa, dai Mwari apindira mukati mepfungwa dzavamunangagwa kuti nyika yedu iende mberi. Kurwisana hakuna zvakunotipa. Kunyange vezanupf vakaramba kuti nyika irege kuenda mberi, nyange MDC vakarega kuti nyika iende mberi, asi Mwari vachatonga vemene nyika yakaosunungurwa. Ndinozviziva chaizvazvo kuti vachamisa nyange vakapuwa upurezidendi vezanupf vasingadi kuti upurezidendi wacho utongeke, hauzotongeke zvakanaka. Vezanupf zvakandonzi vatungamiriri vezanupf MDC vasingadi nyika yasi kutonga zvakanaka. Saka kubatana ndo kuti nyika iende mberi. Tarirai zvakaita South Africa ine utongo hwakafanana, vanoita zvinhu zvakafanana kuti zvinhu zvizviende mberi. Ndotendawo.
Kudzingwa kwemadhokota hakunyanyisi kutishamisa zvako kuti hurumende iri kudzinga madhokota. Vanovadzinga nekuti hapana chinovanetsa, ivo vakagwara havaendi kuzvipatara izvozvo. Saka havatori nahanya kuti zvipatara zvacho chero kukanzi vanhu vafa havana basa nazvo. Chavanokoshesa ivo vanoziva kuti ivo vakangorwara vanofulaya voenda kune dzimwe nyika vonorapiwa. Saka havana keya nevanhu vemuzimbabwe. Ndo dambudziko mberi nehurumende yatinayo. Vaemarson Munangagwa vatadza kutungamirira nyika. Munhu anongofunga kudai ndafadza maminista angu nevamwe vakandikomberedza chete, zveruzhinji rwevana vezimbabwe havana basa nazvo. Ndichipa poto kwanyu.
Aya mashoko evateereri vestudio 7 vari kwakasiyana siyana vachitipa pfungwa dzavo. Mashoko ndeavo asina chekuita nestudio 7. Titumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America yatemera zvirango pamukuru wevarwi vanopfurikidza mwero vekuMali. VaAmadou Koffa, mufundisi wechechi yechiMoslem, vanotungamirira varwi vesangano rinonzi neAmerica isangano revarwi vanopfurikidza mwero rinodyidzana neAl-Qaeda. Sangano remuSudan reForces for Freedom and Change Coalition riri kukurudzira hurumende yeSudan kuti iendese vaimbo vemutungamiriri weSudan vaOmar al-Bashir kuInternational Criminal Court kuti vanotongerwa mhosva dzavakapara kuvanhu vekuDarfur. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbo vameya veguta reNew York vaMichael Bloomberg vanonzi vari kugadzirira kupindawo mumakwikwi eDemocratic Party kuti vawane mukana wekukwikwidzira kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya. Muzvinafundo Elliot Masocha veDefra University vanoti vaBloomberg vanogona kusangana nezvipingamupinyi zvizhinji zvinosanganisa mabatiro avakaita vanhu vasiri vachichena mazuva avakange vari meya weguta reNew York.
Ndavamwewo vakuru vanonzi vaBloomberg vakange vakamboita meya weNew York kwamatemu maviri, ose vakaita mbiri muNew York imomo yekugona basa pamwe chete nokusada kubhadharwa. Ndiye meya waiti unoda kubhadharwa dhora chete nokuti une mari dzake, ndibhirioneya wakangofanana navaTrump vari muWhite House ike zvinezvi, une mari dzake zhinji chaizvo ari kudivira maDemocrats. Saka ndiye wafungawo kuti ini ndoda kupinda muWhite House rwendo runo ndigadzirise zvandinovona pamwe zvisingakwanisi kugadziriswa novari kukukwidza kumaDemocrats uku, kana zvisingakwanisi kugadziriswa navaTrump, nokuti vanenge navaTrump havavonani, vanobva vose kuNew York ikokoko, vanozivana vutsotsi kana unaku hwavo. Saka wapinzawo ruoko rwake mukuda kusarudzwa akati regai ndipinde, asi vaBloomberg vanozikamuwo muAmerica chaizvo nekuda kwenyaya dzemari dzavo dzemabhizinesi avo pamwe chete nokuzoburikidza kuita New York meya kwamatemu maviri.
Ko, kana tikatarisa nguva yacho havasi vatinonokei here zvishoma?
Mavonero andinoita ndokuti havasati vatinonoke somunhu wagara unenge achizikamwa wakambotongoguta reNew York hombe hombe, state yeNew York hombe hombe, iyo vanenge vanga vakangomirira kuvandira kuyoko kuti vavone kuti zvaakusvika papi, apa ndo pazvaakuda kusvika panapa ndaakuchipinda. Saka munhu une maitiro ake, savanhu vamabhizinesi kavanoziva pokupinda nepokusapinda. Saka vaitamba tsoro dzavo zvokuti handioni kuti vanonoka, asi kuti somunhu une mari dzake zvekare uchazama kushandisa mari idzodzo kuzvishambadza kumaTV nokumaredhiyo kwese uku. Saka handifungi kuti watinonoke.
Vakaita mari yavo vachiita zvemabhizinesi akadini?
vanenge vaka waridza mabhizinesi avo kwakawanda wanda kwatinoti kudiversifya kuyo uku kubvira kunyaya dzemari dzinyaya dzamanyuzipepa vari ikweko kuku kwakasiyana siyana kuri kune zvinhu zvavakabata bata zvakawanda wanda vasiyana navatrump vakangonge vangoenda chete mureal estate muzvivakwa muzvivakwa musana ndokuwana kwavakaita mari dzavo ikoko.
Kana vakatarisa uwandu hwevanhu vedemocratic party vari kukwikwidza kuti vawane mukana uyu, munoona kuti vabloomberg vane chanzi yakadiniwo yokubudirira apa?
Ndiona sekuti vangangozama zvavo kumira mira asi kuti vazobudirira kusarudzwa kumademokrats kuti vachizomirira pati yamademokrats vagokwikwidzana navatrump, uko ndiona sekuti havasi kuzokwanisa kusvika ikoko, havasi kuzokwanisa kusarudzwa namademokrats nenyaya yehombe yokutivo sabhirioneya munhu une mari dzake muwhite house ike zvino vatrump ibhirioneyazve. Kuti america ibvise bhirioneya uri muwhite house muwari kunyunyuta naye kuti haasi kunyanya kutiona vese varombo vachiisa zveimwe bhirioneya nokuzikamwa kwavakuitwa nezvizvarwa zveamerica kuti vane mari zhinji mabhirioneya vana mamirioneya iva havabhadhari matax akawanda kudarika vasina mari vari zasi kwavoko. Saka zvinhu zvakachenjedzwa kuvanhu vokugarwa kuamerica kuti ivo mabhirioneya iya munoisaiwawo munana white house imomo vachitonga chii chavazoitira vesu varombo vezasiko. Saka vanhu vaivo kuti havanatsi kuziva urombo nokuti havana kumbozvarirwa muurombo, havana kumbogara urombo ikoko. Saka maamerican vaakuziva kuti bhirioneya uri mwoyo haana chi haana mwoyo nesu yokuti akwanise kupedza nhamo dzedu isu. Saka ndo zvichavaremera izvozvo kuti zviri kupomerwa vatrump kuti havasi kuita ndo zvaachapomerwa uye asati atomboendako nokuti vane mari dzakada kufanana mumabhirioni imomo.
Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University kuOhio vari parunhare neStudio 7. Madam Boss Chaguru Leonard Karikoga Jakarta. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Gurukota rezveutano rinoita musangano nevana chiremba vari kuramwa mabasa vemabhizinisi. Vari kuitawo misangano nemutungamiriri wenyika pamusoro pemitengo yezvinhu zvekudya izvo zviri kuramba zvichikwidzwa mari. Ini ndini Tarno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka. Thank you.